Mangwana nakanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chikumi 25/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Veruzhinji vanoti havasi kufara nedanho ratorwa nehurumende rekurambidza kushandiswa kwemari yekunze munyika. Sangano reWorld Health Organization raronga musangano wemazuva maviri muKampala, Uganda wekutsvaga nzira dzekupedza nadzo kushungurudzwa kwevana. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nezuro urumende yakati vanhu vave kungobvumidzwa kushandisa mari yemaRTGS chete munyika kwete mari yekunze inosanganisira dhora rekuAmerica, rand rekuSouth Africa, pula rekuBotswana nedzimwe dzanga dzichishandiswa. Asi veruzhinji vanoti havasi kufara nedanho iri ratorwa nehurumende. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi ataura neveruzhinji muHarare akatipa nyaya iyi.
Veruzhinji vataura neStudio 7 muHarare vakaita savafaraita frenyika jiji vati danho iri richaita kuti veruzhinji vatambure.
No, mitengo iri kutokwira nokuti panika seniko zvemaservices angu akutokwira ndaakutopanwa kuti akwidza zviri kuenderana nereti iripo panguva iyoyo. Saka zvinhu zviri kutozokwira west. Iko nezviri kunzi manana chikeni inovabvisa maUS dollar nechiji zvavaita zviyani. But marets avo atokwira atopamusoro. Saka hapana zvazvabatsira. Saka dai tangoramba tine US pamwezi mumini zvino zvaitomboramba zvaitombeta nani
upe. Zvataurwa navajiji zvatsinirwa namai Elita Maunganidze avo vanoti vari kuona veruzhinji vachizoomerwa neupenyu sezvo mari yemaRTGS iri kuramba ichishaya simba zuva nezuva.
Haa, kuzvitambira hatisi kuzvitambira nokuti zvinhu zvakaoma. Kuti tizvitambire tozvitambira sei? Iwo mabhondi achona haasi kutenga, hapana chaunohodha kana uchida kuhodha hohodhi. Unotoda vanotoda mahisi saka zvavari kutoda ikiraisi zvakatotiomera.
Saka munozviona zvese yamhuri yenyu iri pati?
Muzhara chaimo chaimo zvoti zvino kuindisa mwana kuchikoro hanchakwanisi.
Mumwe anorarama nekutengesa mumigwagwa yemuHarare vadhiropa mwoyo wati dhi vati vacharamba vachitengesa zvinhu zvavo nemari yekunze zvisinei nedanho ratorwa nehurumende iri.
Zvokuti titengese nebhondi zvinonetsa. Manesera zvinoita ndeyekuti zvinhu zvese zvizhinji zvatinotengesa izvi tinozvitenga kune dzimwe nyika, tinotenga kuSouth Africa. So kuti tizokwanisa futi kuti titi zvinhu izvi tizvitengese nebhondi nebhondi noti hazvonetsa bcause tozvihodha neforex. Pachazoitwa sei pakanipani pakaita seipapo?
Amai Neria Mutimbanyoka vanogara mumusha weMbare avo vanotengesera mumigwagwa vati upenyu hwavo hwavenge hwave nani kuburikidza nekushandisa mari yekunze. Vakati danho ratorwa nehurumende iri harikoshese varombo.
Zvakaoma zvekuti zvinhu zvese zvitengeswe neRTGS because wazvitengesa nhasi neRTGS. Mangwana uri kunoona RTGS iye yakakwira futi.
Mumwe muzvina bhizimusi vakuda kwashedembedza avo vane chitoro chinotengesa mbatya vati hurumende inofanira kuona kuti bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rakwanisa kupa vemabhizimusi mari yekunze kuti vagokwanisa kunohodha zvinhu kunze kwenyika vachiti mabhizimusi mazhinji anogona kudonha sezvo zvinhu zvizhinji zviri kuhodhwa kubva kunze kwenyika.
Kana vatiwo hakusina US dollar then the financial market has to be vibrant. Kuti ndikaenda ku financial market ndinoenda ne invoice yabva ku South Africa kuti my bank ndoda kutenga zvinhu zvangu ndipe forex. You cannot say kuti you are muda ugadzisha musina ugadzisha financial market. The financial market has to be vibrant for me to walk into the bank and say I need $400 million US dollars, because here are my invoices from suppliers. Yangu, the equivalent of what I want irimo mu account. It's simple.
Zvitevera danho ratorwa nehurumende rekurambidza kushandiswa kwemari yekunze munyika. Vanochinja mari vabva vakwidzawo mutengo wemari yekunze pamusika mutema. Pataenda pamhepo, vanochinja mari pamikoto vange vave kuchinja zana remadhora ekuAmerica nechiuru nemazana manomwe emaRTGS. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Dora reku America rinonzi raba kutengwa pamukoto nemari inosvika madora gumi nemana maRTGS pamusika mutema, zvichitevera danho rakatorwa nehurumende rekuti vanhu vave kutarisirwa kushandisa maRTGS chete. Vamwe vanoti zvave kuitika munongedzo wekuti upfumi hwenyika hwananga kumawere, asi vamwe vanotiwo nyaya yeuori uye mitemo isina kujeka yehurumende ndiyo iri kupa kuti zvinhu zvinetse munyika. Mukuziya nyaya yemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi, Blessing Zulu West Studio 7 abata mumiriri wemutasa Central vari nhengo yeMDC vaTrevor Saruaka, uye mumiriri wechipinge South vaEnoch Purusingazi vari nhengo yeZANU-PF. Totanga kunzwa kuna vaPurusingazi.
Masanctions aya tagara tiinawo kubva munoziva muna 2001. Even before incident ya 1 August, masanctions tanga tatogara taanawo, you know, through Zidera and so forth.
Todzoka kwamuriwo vaSaruaka, titasa iyo nyaya yezvirango izvi, mungati ndozviri kukonzera here kuti upfumi huende kumawere?
Iyo nyaya ndofunga tagara taitsanangura kuti zvirango zvinotsanangurwa izvo hazviridzo zviri kudzosera nyika inei kumashure. Dambudziko renyika ino ndingariisamo zvinhu zviviri. One, tine mitemo yedu isingarambi yakataura chinhu chimwe yatinoti inconsistent policies. Zvataurwa nhasi nehurumende nezvanoita mangwana zvinosiyana. Saka zvega izvozvo zvinoita kuti nyange vanoda kuuya nemari dzavo kuti vatibatsire kusimudza nyaya yeupfumi vanodzamara wavhiringika, nekuti hapana munhu anoda kuuya kunoisa mari yake yaasingazivi kuti mangwana mitemo yacho inofuma yakamira zvakadii. Chimwe chechipiri chinenge chiri chihombe hombe kunyaya yeuori. Munyika muno munosekererwa uori zvinokatyamadza. Hapana munhu anombotorerwa matanho ekuti aita uori. Munoyeuka imimi pakaitwa muna 2017 aitaurwa nyaya yekunzi vanhu vanga vakatenderedza mugabe vanga vaine uori vachabatwa ugoitwa zvavanoitwa. But ndiudze iwewe kuti ndeupi pane vanhu vaisungwa vachinzi ndiwari kuparadza nyika inei ane danho raakambotorerwa? Wese vakunzi havana mhosva, wese havasina mhosva. Saka nyika inei dambudziko redu guru nderekuti uori hauna zvauri kuitwa mukati menyika inei. Vanhu vanokopana mabasa paukama, izvozvi zvimaitonzwa kuti sondo rapera iro vachinamasa ndo vaakuwacha webhodhi reazimbabwe kunotungamirira ndege imwe. Zvinhu zvinotoratidza kuti hapana nyatsa kutsvaga vanhu vanokwanisa kubudisa mabasa ekuti ndikaende kumberi, parongotsvagwa mukati meukama, mukati meushamwari.
Vapo Rusingazi, petai zvenyu chirongwa chedu.
Ndinoshamisika vamwe vangu mugare reparamende vachiramba kuti masanction hakuna. Ivo vakamaisa vachitotaura kuti masanction tiri kupa uye tiri kuwedzera muZimbabwe. Ndiudzei kuti upfumi hungakura sei kana tiine macompanies avari kutaura kuti ari kupinzika, iwo macompanies acho iwowo ari pamasanctions. Tiine mabhangi emuno akatemerwa pamasanctions. Mabhangi kana ratwa masanction kutaura kuti bhengi iro rero harichakwanisi kukwereta mari kana kutransacta mari kana zvangodaro kutaura kuti any other businessman anenge achida kutransacta mari dzake nebhangi iroro ari kuzoluza mari iyoyo.
Mumiriri wemutatsa central mudare reparamende vari nhengo yaMDC vaTrevor Saruaka. Manzwa zvekare kubva kumiriri wechipinge South vaInok Porusingazi vanove nhengo yeZANU-PF. Vaviri ava vange vari parunhare muHarare. Masangano anoshanda pamwe nokuvhira kodzero dzevana ari kusangana muKampala, Uganda, kumusangano wemazuva maviri wekutsvaga nzira dzokupedza nadzo kushungurudzwa kwevana. Musangano uyu wakarongwa nesangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization uye uri kupindwavo nevamiriri vesangano reUNICEF. Vamasimba kuchera vesangano reZimbabwe Council of Churches vari kumusangano uyu. Ngatiwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chirongwa chakakokerwa neWorld Health Organization asi chikuru chekutaurwa nezvacho pamazuva maviri aya ndechekupedza mhirizhonga inosangana nevana munyika dzakasiyana-siyana. Ndo zvatanyanya kuvinga kunoku.
Saka imi seZimbabwe inobatwa papi panyaya dzekushungurudzwa kwevana weZimbabwe?
Nhau yekushungurudzwa kwevana tinoziva kuti inhau inoramba irimo muZimbabwe. Pane nyaya yekuti pane vana vanoroorwa vachiri vadiki. Pane nyaya yekurohwa kwevana kuchikoro yatsviriridza chero muparamende chaimo chaimo. Pozoitawo imwe mhirizhonga inosangana nevana kungava kudzimba dzavanogara kana kumakereke kwavanenge vachienda. Saka nyaya iri kuno ndeyekuti kuonesana kuti tingaita sei, tingatsvaka mazano api anoita kuti vana vasashungurudzike kana kuti mirishonga inosangana nevana inge ichipedzwa. Takatarisa nyaya dzemutemo, takatarisawo nyaya dzetsika namagariro avanhu kuti tingashandisa dzimwe nzira dzipi dzisiri dzekuitira vana mirishonga kana dzisiri dzekushungurudza vana mukuvatsiura.
Ndedzipi dzimwe nyika dzamuri kupinda nadzo musangano uyu?
Nyika dzakati wandei. Ndasangana nevanhu vekuUganda, kune vanhu vekuKenya, kune vanhu vekuNgirande, kune vanhu vekuAmerica, ndambosanganawo nevanhu vekuSouth Africa, vanhu vekuNigeria. Nyika idzi dzinokwana 18.
Ndianiwo ari kumirirawo hurumende kana mamwe masangano ekuZimbabwe kunze kwenyuini?
Pari zvino hurumende haina ari kuimiririra muchirongwa ichi. Asi tungu dzedu dzanziri dzekuti tinotora zvatakurukura tovapawo kuti tinzwe kuti vari kuona sei nyaya idzi uye kuti tingaita sei kuti dzifambire mberi, kuti iyo hurumende inge iri pamberi pazvo. Nekuti taona nhasi gurukota rezvevana kuno kuUganda vachitaura zvavari kuita nehurumende yavo. Saka zvakakosha kuti hurumende inge iriwo bandiko renyaya idzi dzekupedzwa kwemhirizhonga kana kushungurudzwa kwevana.
Saka munoona here hurumende ichigamuchira zvamunenge mabva nazvo kumusangano uyu ichizozvishandisa?
Ndinoona kuti hurumende inokwanisa kuzvigamuchira. Takatarisa kuti inewo zvirongwa zvakati wandei zvairi kuitawo zvine chekuita nevana, uye panewo vamwe vavanombodyidzana navo vanofanana nana UNICEF variko futi kuno vanokwanisa kunge vachitaura navo vachionesana zvikuru sei nenyaya idzodzo dzehumbo kana kuti statistical information muongororo dzavo dzavanenge vachiita.
Vamasimba kuchera vesangano reZimbabwe Council of Churches vari parunare kuKampala kuUganda naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mapepa nawo anhasi. MuDaily News mune nyaya yekuti hurumende yakashandisa mari inoita mamiriyoni makumi maviri emadhora kutengera nhengo dzeparamende yemotikari itsva dzinokosha zviuru makumi matanhatu imwe chete. MuNewsday, America inoudza hurumende yeZimbabwe kuti irege kuchungurudza vashandi uye kuti irege kupindira mumasangano anomirira vashandi. Chikamu chino tinopawa terere we Studio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mufungwa dzavo.
Mangwana nyaganaka Studio 7 anamukoma jonga kanemiri vanamukoma tanunuka wandi ipleireo audio yangu ishi vanhu vakuda kubatwa kumesho nekutorerwa mari dzavo dzinoshanda dzisingafumi dzakapera nedanho ratorwa namunangarwa namutuli nyuve izvi mari dzavo dzinoda varikuda kutorerwa mari dzese dzavainadzo mudzimba dzavo vachipuhwa marara mabhonda chinonzi kwanzi US harichashandi muno nemhaka yei ende kuti US harichashandi muno hazvina zvazobetsera kuti kwai mhukusa kuti mitengo isakwira kana kuti zvisaita sei zvakangofanana zvinongoramba zvakadaro nemhaka yekuti zvagara mamabhondi marara isi mari ibepa. Hazvi zvauto zvaitwa nehurumende zvaakurwadza manje zvaakurwadza kunyange vabereki vedu nemhaka yekuti vanotozviziva kuti maus arimu vanhu vangada chito kungoti bhondi iri parari ende hapatorina mari bhondi hachizi chunhu vari kuda kutora mari dzemachembere edu nemadzikoma edu dzavakaisa pasi pavo pamapino kuti dzinde kumabhengi varegere kunyange kumabhengi kwacho hatidzidii zvoti hadzidiwi mari hadzidiwi nemhaka yekuti vanhu vanohodhepi vanotengesa vanohodha kunana South Africa kuna nani. Saka foreign currency obvious ndo rinenge richingototenga vasada kubira vanhu ndouri hwacho hwo hwanototava vautotanga iwa namunangarwa hwototangira kwavariko kuda kutorera vanhu mari dzavo achiya kumapepa.
Makadiwa shamarira weStudio 7 ndonzi Godfrey Makwaza ndiri kuno kuRisoto indiroti kuZimbabwe zvamukutoita zvakatoipa namunangarwa ii munosiya vanozvitambura vanhu vachishupika izvi nhasi makuti hanzi madhora vachahachashandi kuva nemadhora choita sei na allright saka imimi muti madhora achashandi ada kushandipi ko madhora acho hawanawo wacho wachamaisipi muda kumachinja riti yacho muri kuizivo tiri pamari muda kuvapa mari isina basa yezvinhu zvemaRTGs izvo makanaunza zvemaRTGs hazvina musoro kana brain izvozvo inomuchiita zvinhu zvakadhako imimi zvadaro ana munangagwa imimi madhola ngaashande munyika everything nezvese zvekuamerica ngazvishande toona zvinhu zvakamira sei dai mutoti madhora akushanda maranzi mapula everything zvakushanda zvimwe nyika ingatodzoka pakare pakuri ranzi takushandisa zvemaRTGs zvii zvinonzi RTGs kana mwana mumwana wangu kumuzoti shandini kana mwana wangu kumuzoti itoti RTGs akatora zvinyadzi zvipane vanhu ndikatonyara zvadare.
Vakadii vashamarare veStudio 7, ini ndinoitwa Tawanda Dzimiri, ndinobva kuMount Darwin, iko zvino ndinogara hangu ndiri muDurban, tichiitawo mabasa emaoko ndiri muDurban, but ndinoda kutaura panyaya iri kunyika kwedu yeZimbabwe, panyaya yekuchinja mari kuti tiende kuti tange kushandisa maRTGS nemabhondi. Ini hangu semaonero angu ndinoona kuti nyaya iyi haiite. Chikonzero nei nekuda kwokuti zvinhu zvese hakuna zvinhu zviri kugadzirwa mukati menyika yekwedu. Takatarisa mafuta, shuga zvakawanda wanda zvacho zviri kubva kuno kuSouth Africa vanhu vachienda nazvo kuZimbabwe kunotengesa. Then vasvika ikoko vari kuzoitawo kuti vatengese zvinoita kuti zvivatowo profit. Kana zvadaro ivo vacho kana vati havachada foreign currency imo munyika medu musina maindastri ari kunyatsorana chaizvo chaizvo tozifambisa sei? Plus mari yacho kumabhengi kwacho vanhu vakaenda kumabhengi havasi kupiwa forex yacho vanenge vachida, saka vanozozvifambisa sei?
Kwazuwai mhuri yeZimbabwe, ndedwai nosini maurambo, ndinofarawo nekupinda muchirongwawo cheStudio 7 Live Talk. Ndikutendai vakaita kuti tibatane pamhepo kudai tiri muno yedu muJoni. Tatamburwa nekushupika muno muJoni, dai nyika wedu yanakavo taendawo kumusha kwedu uvo vedu we.
Maswera service to 7 ministra ndinoitwa Albert Moyo, ndinobva kuGokwe Kamuni asi muno ndiri kuCape Town Australia. Panyaya yemaRTGS kuti maranzi pula US yobhaniwa, hei zvinhu zvinonetsa kugamuchirika. Asi ndanzwa vachiitikwa chuti remota robhariwa nemaus anenge achibvi maus acho, tine marati jesi tuma wanepi kupatika jesi wazadaro wa ruma wazadaro kana watata utonga wangu bawa kupinde wangu kune zwabu itezi wangu siya zubulita wata sezu anana siya zezu zogumbura zwanu itezi atenda wangu
maniru waka naka chukuchirongba che studio 7 ito kwa dereza tukungwa ni social media zoguti zimu dolara wa koko Zimbabwe hero zinoti shunguru za trimuno joni kuti ito kwa dereza na kuti kungo ziti sira ekonomi yeduye mu Zimbabwe zinoti shunguru za nukuti waza shirukuiti kwa Zimbabwe hero.
Ava vanga vari vatereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana sokunzwa kwamaita vanga vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazo enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tinokumbirazve kuti musatuka vamwe uye tinokumbirawo kuti musangomhura chete, musangoshora chete, mutiudzawo zvamunofunga kuti zvingaitwa kuti zvinhu zvitwasanuke. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. VaAsminu Tsige avo vanofungirwa kuti ndivo vaive mutungamiriri wechikwata chemauto chaida kupindigura hurumende mudunhu reAmhara kumaodzanyemba kweEthiopia vanonzi vapfurwa vakafa. Vanoona nezveutano vemuAmerica vakumbira vaimbo vemutambi webasketball ane mukurumbira vaDikembe Mutombo kuti abatsire mukurwisa chirwere cheEbola kunyika yake yechizvarwa yeDR Congo. Mutombo akaita mavhidhiyo nekutaura mumaredhiyo achikurudzira vagari vemunzvimbo dzine chirwere ichi kuti vazvichengete uye kuti vatsvage rubatsiro. Kubva muna Nyamavhuvhu gore rapera, Ebola muDR Congo yauraya vanhu vanoita chiuru nemazana mashanu, vamwe zviuru zviviri nemazana maviri vachirwara nacho pari zvino. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mapurisa muWashington DC ari kushora zvikuru pasocial media mushure mokupfuura nemagetsi kana kuti Tesa, chimwe chizvarwa cheZimbabwe tapiwa musonza uyo anonzi akange achirwa nekubatsira vana vechidiki vakange vari kusabatwa zvakanaka nemapurisa. Amai vatapiwa, amai Patience Musonza, vaudza Studio 7 kuti vakaona zvichiitika vanoti tapiwa akange achiedza kubatsira asi mamwe mapurisa akange asipo pakatanga nyaya iyi akasvika vakamudonedzera pasi ndokuzomubata nemagetsi vakaenda naye. Umwe wakaona zvichiitika akatora vhidhiyo akaendesa kusangano rinorwira kuchengetedzwa nokubatwa zvakanaka nemapurisa kwevatema reBlack Lives Matter, rikabva raisa vhidhiyo iyi pasocial media ikashatirisa vanhu vazhinji. Mapurisa akazosunungura tapiwa pasina mhosva yavamupomera. Tabata mai Musonza kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Takaitika nezvekuti mwana akaenda muDC, isusu togara kuMaryland. Aenda muDC achiti ari kuda kumbofamba-famba zvake. Saka kuma 5-5 anga kuti akudzuka kuti akwire treni, ndo paakaona pane bongozozo mutreni, muunderground treni, treni yepasi. Ndo kutanga kuti kuna vana vanga vane mazera anoita 13 here vachitimetsana nemapurisa. Iye akati mabatsiro anga achiitwa vana vacho anga asina kunaka, vachisungwa vana vadiki. Akati iye nematauro anoita akati aitaura nemapurisa achiti madiki vagarisa pasi munyatsotaura navo zvakanaka, vana ava vadiki havanyatsonzwisisa zvemutemo. Zviri kunzi panga patoiswa runhare kare kumapurisa chaiko headquarters kuti paitika bongozozo muunderground training. Saka pavakauya ava mapurisa vanga vafonerwa vakauya vane huturu hwakanyanyisa, vasina kana kuti vambonzwoti zvakasvitauriranwa nevanhu vasara vari pasinz ndo pavakangoya vanhu uturu vakati iwewe nyaya iyi haisi yako uri kupindira munyaya usingazive ichi ndokungoita zvenharo zvinowanikwa zvichiitwa muamerica kuvanhu vechitema ndokutotora inonzi tiza iyi chinhu chinoendesa magetsi mumwiri memunhu choita chokushoka unobva wanzwa ichiita kunge warohwa nemheni.
Saka iko zvino akadii mukomana?
Social media iyi ine simba ndo yazoti vanhu vakati tisimboona mwana uyu achiita nhara achikahadzi kana nemapurisa kosei vari kumubata nekuseri kweruoko kudaro vachimuvhurukwisha. Saka iye ari nani zvakabati akazunguzwa ari kusungurikidzana zvikuru. Saka ndoda kutenda mukadzi akarekodha izvozvo.
Akaita nguva yakadini musingazive kuti ari kupi?
Inini ndakabva kubasa Saturday Sunday morning ndabva kubasa usiku ndarara ikoko ndikadzoka kuseni kaa vamwe sevakomana vechidiki pane kwaambofamba famba zvake. Pandakazotigare gare ndikati kune brother yacho mukomana ari kupi akati mheni mama handisi kutomuzivawo. Ndo kuzotanga kuenda mumapurisa Washington DC kwakaitikira nyaya yacho ndo kwatakazonzwa mapurisa vakati tombotanga kusvaga muhospitari tikasvaga muhospitari samushaya tinosvaga mumochari.
Saka iko zvino izvi mapurisa achine nyaya naye here?
Mapurisa vasisina nyaya yakatongozodhropwa nyaya yacho zvanga hapana nyaya nekuti vakasanza excessive force neumboo vangasvagwa nevanhu vanga varipo kuti hapana chaakaita.
Saka iko zvino muri kudzwa sei pamusoro penyaya iyi?
Ndichingozopindwa nechando kuti zvinhu zvakadaiwo unonzwa zvichitaurwa kune vana vamwana kuti pazoitika inonzi police brutality muchirungu kunoku kana wazoitirwa mwana wako ndopaunozive zvehongu kana uri une mwana wechikomana wechitema muno muchirungu vanoti is an endangered species imhuka inovhimwa. Problem yandinoona muno ndekuti mapurisa nevanhu havana relationship, hakuna trust between the police necommunity.
Saka moita sei nenyaya iyi?
Pari zvino takutomupoti kuti ambozorora tozonzwa kumagweta pane gweta rekutibatsira kuti izvi zvinozofamba sei kubva ipapo.
Amai Patience Musonza vari parunare kuMaryland muno muAmerica neStudio 7. Zvonguva yedu yapera, regai tingotarisa zvanga zviri munhau. Veruzhinji vanoti havasi kufara nedanho ratorwa nehurumende rekurambidza kushandiswa kwemari yekunze munyika. Sangano reWorld Health Organization raronga musangano wemazuva maviri muKampala, Uganda, wekutsvaka nzira dzokupedza nadzo kushungurudzwa kwevana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC. Zvoti mosara zvakanaka.